Vagari vemuguta reMasvingo vanoti mari iyi yakashandiswa zvisina maturo uye yaigona kushandiswa kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji zvakaita sekushera chibhorani kuita kuti vanhu vave nemwedzi inopfuura mina vasina mvura vava nemvura yakachena. Mumwe mugari wekurujeko vaEdmo Chinyoka vanoti mari iyi yakawanda zvekuti yaigona kucherisa chibhorani chikapera vagari vakawana mvura kana kutenga marita emafuta emotokara ndarika chiuru votakura marara ava nenguva asingatakurwi.
Ini sokuona kwa kuzvirwa sokuti ikoko kutambisa mari ndinokuva kunzi mari iyoyo yakashandiswa kudrilawa mabohos panyaya yemvura zvekutonetsa kudai so taibatsira sevagari panyaya dzemvura. Plus mari iyoyo yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekutenga chivo marara akatakurwa mucommunity medu zakubatsira zvakanakana. Mari iyoyo yaikwanisa kutobhadhira futi kunyange vashandi vanogadzira zvekutsatsaira kana muri mumarengi vari vashandi vekanzuro kana futi kubatsira kana kuri kunzi vanotora kana marara vache vaya vanori kutadza kutakura marara tinotobva mari dziya dzekuhayiwa dziya dzeyamota kupiwa mari idzodzo dzekutakura marara yavo pachinhambo chekutemba nemota dzekanzuro pamwe dzimuri kutadza kuuya.
Nyanzvi dzekucherwa kwezvibhorani kumakambani akaita sePort Drilling pamwe neMasvingo Irrigation Services dzataura neStudent 7 dzati zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica zvinokwana kuchera chibhorani chakadzika kudarika mamita makumi mana pamwe nekuisa mapaipi acho kuti chishande mukuburisa mvura. Mumwe mugari wekurunyararo West vanomogwara vanoti zvinorwadza kuti kanzuru yakapa chipo chakadai ivo vari kutambura kuwana zvikwanisiro zvakawanda kubva kwairi kunyanya mvura. Vagwara vanoti dai kanzuri yakashandisa mari kugadzira mishina yekupomba mvura iyo yachembera uye inogara ichifa nekuti makwikwi ekubika chikafu chechivanhu haana zvaanobatsira kuvagari pakufambisa kwemabasa ekanzuru.
Nyaya yemari yakadhonjwa nekanzuro iting isusu vagari notishungurudza nekuti mukatarisa izvezvi pane maservisi akawanda tinoti mvura chaichaiyo yanga nevhiki isingauyi marodha haana kugadzirwa. Saka chavanokoshesa hamino kuti vanenge vachiti chipa mvura kumaresidensi ene mamwe maservisi akakosha ari basic need kana kuti kombeshe nekubika yemutunga yemudzima yemutungamiri wenyika ipapo hatichazvinzwisisi nekuti mari iyo tikazvitarisa saka ingadi yakandana kunogadzira pambi inenge ichinzi yakafa kana kubushmed kunopamba mvura kana kuti di yakatochanelwa kuenda kune rimwe side rekuti chi vanhu vamite mabasic needs avo. Saka mari yakadhondwa nekanzuyoka iting isi vagara hazvina kutamba zvakanakanaka.
Munyori wekanzuru Masvingo vaEdward Mukaratirwa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti inoda meya patsa zvavo sezvo ivo vaita mutete. Meya weMasvingo vaColin Maboke vatsikatsika panyaya iyi vachiti vakange vasipo pamusangano wakabuda chisungo ichi asi vabata badzi rezvemari rekanzuru vachiti harisati rabhadhara mari iyi yakakumbirwa kukanzuru nehofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika.
Iko zvino handisi muofisi, kana ndana ndiri muofisi ndanatsa kutarisa nezvenyaya yachona ndambobuda mutaundi asi ndacheka neofisi yefinance zviri kuonekwa kuti mari yerudzi uhwohwo haipana payakambobhadhagwa. Kuda kana yakanyaya yakadiscusswa kucommittee level nekufukanzo kana yakaziva kufukanzo ikapasa kana ikasapasa but chandirozva ndechekuti kana isati yatobhadhagwa kudaro kureva kuti haina kupasa kufukanzo kana kuti kucommittee but zvinogona kudaro zvapakaitwa request sepanogara panogara pachingeitwawo kana vakuru vachiuya kana kuti pachiitwa mutambo mukuru pane twakumbira kuministri vangu nakumbira rubatsiro but zvinozobva kukanzwa kuti vanokwanisa kubatsira nechii.
Asi mukuru wemabasa musangano unomirira vagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati vane humbo hwekuti kanzuro yakaita chisungo iyi chekuti bazi rezvemari ribhadhare mari iyi nekudaro havasi kufara nazvo.
Mari 2015 US dollars yakatobhadhagwa nokuti pamaresolutions ataona akadoitwa mufull council meeting director wefinance wakatonzi vaibhadhare mari iyo saka titori nechokwadi yekuti yakabhadhagwa. Isu kwatiri sevagari tinoona iri mari yakawandisa chaizvo takatarisana nedambudziko ratitori narotu mumasvingo tatova nemwedzi wese tina mvura. Imari yaigona kushanda chero kuchera chimwe chibhorani, imari yaigona kushanda chero kutenga transfoma yacho inonzi yakatova kuti tiwane mvura asi tiri kuona kuti apa paitwa nyaya yekuti vaita mamisplaced priorities. Zvekubika izvi hatinei nazvo isu kana takatarisana nematambudziko atiri kuita semuno Masvingo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekutanga vajojaramba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga isiri kubatika. Asi vamwe vagari vanoti vanoshamiswa zvikuru kuti hofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika inokumbira makanzuro ari kutatarika mari yekuita zvirongwa zvisina kukoshera vagari vekuMasvingo. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.